kunyange hazvo kwange kuchifunha nekutonhora zviuru nezviuru zvevanhu zvazadza nhandare yemukoba stadium muguta regweru kuti zvinzwe vachamisa vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro. Pamboitika zhowe zhowe, panzi vamwe vatungamiri vemamwe mapato ari mubatanidzo wemdc alliance vawane mukana wekutaura vanhu vachiramba izvi vachiti vanoda kunzwa vachamisa. Vanhu vazogadzikana mushure mekunge vachamisa pachavo vakumbira kuti vanzwe kubva kune vamwe vevatungamiri ava vashoma. Pavazotaura kuvanhu, vachamisa vatsinhira mashoko avari kugara vachitaura pamisangano yakadai ekuti vanoona ivo nemubatanidzo wemdc alliance variwo vachatungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma inotevera. Vati havaone zvinovatadzisa kukunda musarudzo idzi sezvo mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nebato riri kutonga rezanup f vave nenguva yakareba vachitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vachamisa vati hurumende yavo ichaunza utungamiri hutsva hunokoshesa zvido zveruzhinji rwevanhu kwete kukoshesa vatungamiri.
Hurumende yedu toda kuchinja tibve kumarulers tichienda kumaleaders. We are not going to be ruling, we are going to be leading. Hatina vatongi, tine vatungamiri. Kureva kuti kana gumbo rangu rotsikwa hauti re gumbo renyu riri pamusoro perangu noti makanditsika. Kwete zvomukosa uyawo kwachiwo kuti akaryiwa nebere nokunyora kutezara anongoti tiratijaitikamukwaza handini hangu ndiri kudyiwa nebere. Munhu ngaasaita nyasi dzinotikanganisa. Toda macitizens to be restored in terms of their rights. Mure necitizenship nekurestore the republic inorespecta mainstitutions.
Vachamisa vati kutonga kwebato rezanup f kwakadyara ruvengo pakati peveruzhinji munyika zvichienderana nekuti munhu unotsigira bato ripi kana kuti uri werudzi rwupi. Vati vanoda kuti nyaya yeguku rahundi igadziriswe nekuita kuti pave neurongwa hwekuti vanhu munyika vanzwe chokwadi chezvakaitika panguva iyi kana kuti truth telling muchirungu vachiti havazoita izvi nenzira yekutsvaga kuroverera vamwe vevanonzi vane chekuita nenyaya iyi asi kuti vanoda kuti munyika muve nekupora kwemaronda nekuregererana kwechokwadi. Vati vanodawo kuti mazita ematunhu emunyika aripo pari zvino achinjwe kuitira kuti pasave nekukurudzira kupatsanurana kwemarudzi.
We want vanhu vese vari mumarigions matebelerani mashonal etu kumasingo kumanikari vasile to be part of zimbabwe. Iyo futi nyaya iyo handisati ndaurira nevamwe vaprincipals, nyaya yokuti tinodzidziswa kupuhwa mazita nomenclata inofurema nemabritish atiide yokunzi matebelerani mashonal. We need to relook at our region so that we name them not in the context of tribalism, but in the context of inclusive politics and looking at who we are.
Ramesias Kuchutu, vanove mutungamiri webato removement for Christian Democrats, iro rinove rimwe remapato ari mumubatanidzo wemdc alliance, vatiwo sezvo vanhu vakawanda munyika vachitendera muchikristu vanovimba kuti vanhu vachasarudza vachamisa nemubatanidzwa wavo nekuti vachamisa pachavo mufundisi. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu kunyanya vechidiki vange vachiratidza kufarira vachamisa zvikuru. Mumwe weavo Nditofara Seidongo, uyo ati ane chivimbo chekuti vachamisa vanogona kugadzirisa matambudziko ari munyika sezvo vari munhu wechidiki ane maonero matsva.
Zvinoitika nezvekuti munhu kana akura, kana rikaiti paexample kuti geja rinorima nemuromo asi gore negore unoritengera muromo iwanzvi. Saka munhu kana achinge akura ngaasiyirewo vaduku ava. Kukura pazera zvireve kuziva zvose. Wisdom inopiwa chero mwana mudiki.
Musangano waitwa mugweru ndemumwe weyakawanda iri kuitwa nemdc alliance kutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Pange pachiitwa musangano wemugweru muzvare Tokozani Kupe nevamwe vevatungamiri vemdct vari kupokana neutungamiri hwavachamisa vange vachiitawo musangano wavo muguta revulawayo. Asi sachigaro wemdct mudunhu revulawayo vagift banda mutauriri webato iri mudunhu iri vafelix mafa pamwe nevamwe vakuru vakuru vebato iri mudunhu revulawayo vange vari pamusangano wemugweru. Ndakamirira studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.